This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 7 2015. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munhu kana akaita chinhu chiri illegal, mutemo woda kushandiswa uri kunaya. Isu chatoziva nje kuti munhu wese paakauya paakaenda ane paakabva pasinganaye. So tiri kuti ngaadzokere pasinganaye paakabva, tivake guta redu zvakanaka, tingashandise matongerwo enyika pakugara kwevanhu.
Kanzuri yeHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsira dzimba vanhu vakavakira pasina kufanira zvisina mvumo yekanzuru iyi.
Kune vakasara uko kumanzofama hapana zvinhu zvati zvachinja. Tiri kuda kuedza kuti titaure nevanhu vekuministry of lands kuti vaone kuti vawanirawo here pekugara.
Vagari vepapurazi remanzou vanoti vari kuda kupiwa matsamba ekuti vanogara patsva.
Zvechokwadi ndiwo zvikwata zvatanga titarisira tese kuti zvingadai zvasvika kumafinal. Unoziva zvikwata izvi zvine mukurumbira wetsamba zvakanaki.
Ivory Coast yotamba neGhana mumakwikwi eAfrica Nations Cup kuEquatorial Guinea mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsa dzimba dzakavakirwa pasina kufanira zvisinawo mvumo yekanzuru. Sangano reJoint Operation Command rine vakuru vemauto nemapurisa ndiro rakapa kanzuru mvumo yekuputsa dzimba idzi. Pagara paita ropa rakaipa pakati pekanzuru nevagari panyaya yekuputswa kwedzimba idzi. Bumbiro remitemo renyika rinotiwo vanhu vanoputsirwa dzimba chete kana vawanirwa pamwe pekugara. Vakawanda vanoti dzimba idzi dzakavakirwa vatsigiri veZANU-PF munguva yesarudzo. Vanhu ava vapiwa mavhiki maviri kuti vange vaputsa dzimba dzavo kanzuru isati yadziputsa yoga. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wameya weHarare vaThomas Muzuva.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vakasvikarisa vega, vakangobva kwavakabva vakasvikarisa vega. So isine kuona kuti hazvisizvo zvingaitwe muguta, takaona kuti zviri nani vapunze dzimba dzavo vega, nekuti vakanga vasvipa vachizviita mapolitical party. Vamwe vaishandisa mazisei vakuru venyika, voisa maflegi vo vakadzimba. So isi takati aiwa kaya tingatonge nyika tichidaro.
Vanhu ava vari munzvimbo dzipi chaizvo?
Nzvimbo dzakasiyana siyana Harare yose, but directive yakapuwa nyika yose.
Ko vamwe ka vamuzuva vari kuti hurumende nekanzuru yeHarare havangaputsirika vanhu ava dzimba idzi nguva inoyi nekuti kuri kunaya.
Zvakafanana nokuti munhu kana akaita chinhu chiri illegal, mutemo woda kushandiswa kuri kunaya. Isu chatoziva nje kuti munhu wese paakauya paakaenda ane paakabva pasinganaye. So tiri kuti ngaadzokere pasinganaye paakabva, tivake guta redu zvakanaka, tingashandise matongerwo enyika pakugara kwevanhu.
Pane zvamanzwa kusvika pari zvino, pane vari kuputsa here dzimba idzi?
Chinoitika ndechekuti vachiri nenharo dzekufungidzira kuti vangamiririrwe nemapato avanobva, asi seguta reHarare hatisi kudzokera kumashure.
Muteedzeri wameya weguta reHarare vaThomas Muzuva vari parunare muHarare. Magweta ari kumirira vagari vepapurazi remanzou kumashonaland central vanoti vari kuda kuti mhuri dzinosvika mazana manomwe dzipiwewo magwaro ekupiwa minda kana kuti maoffer letters sezvakaitwa vamwe vashanu vainge vaendesa hurumende kumatare. Purazi iri rinonzi nehurumende rinoda kupiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengete mhuka. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revagari ava vatonderai bhatasara tikavabvunza kuti zvinhu zvamira sei papurazi apa.
Vai vashanu vakapiwa maoffer letters vanofanwa kuti vaende kunoratidzwa minda yavo kunyandirwi farm kwavakapiwa. Ichocho chirongwa chitanzi chiri kuitwa musi wa 17 nemaofficials ekulands. Saka takatongomirira kuti musi wa 17 uyu maclients edu achazodzoka achitiudza kuti vafarira paminda pavapiwa. Kune vakasara uko kumanzo farm hapana zvinhu zvati zvachinja. Tichigoda kuedza kuti titaure nevanhu vekuministry of lands kuti vaone kuti vawanirawo here pekugara pamwe kuitira kuti vazokwanisa kuti vavabvise, nekuti nemamirira zvakaita zvine zvavakwanise bakuti vavabvise vanotoda court order, ende hatifunge kuti dare ringavape ecourt order eviction iyoyo vasina kuti vaprovide alternative land. Mhuka dziye dzakaiswa mazebra ucharangarira kuti takaona order yekubvumirana inonzi order by consent kuti the parks and the wildlife vanofanwa kuti vaone kuti hapana kupesana au kusangana kunoita vanhu nemagariro avo pamwe chete nemhuka.
Ko, panyaya yekuti vanhu ava vabve asi vokwanisa havo kukohwa zviri kufamba sei?
Vakapiwa minda kunyandirwi famu vanofanwa kuti vange vapedza kukohwa kwavo nemusi wa 10 July, ende tinodayirawo kuti pamazuva iwayo vanenge vakohwa zvirimwa zvavo vatoenda.
Gweta revagari vepamanzou vatonderai bhatasara vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we're chief to
you. My Isabel.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, fada. Makaterera Studio 7.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza yine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rumbo rakanaka kunge tiine hurukuro na mai talent ya Kado avo vakawanikwa ivo vachibatwa gomarara repamuromo wechibereko. Mai ya Kado vachange vachitsipa nhoroondo yekubatwa kwavakaitwa gomarara repamuromo wechibereko, uyezve nekuzotangawo sangano ravo rekubatsira madzimai nevamwewo vanenge vane magomarara akasiyana-siyana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai ya Kado. Tinoonzwa kuti imi makawanikwa muchibatwa gomarara remuromo wepachibereko, mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Pandakasununguka mwana wangu wechitatu ndipo pandakaenda kunoitwa inonzi kamye. Apo ndaingoda kungwa injekisheni yejariyo yekuti ndiwane kuti ndikudzivirira kumwe futi. Saka ndaenda kuhospital ndopandakanonzi ndaive ndine bakteria yakanyanyisa. Ndakazviita izvi kamukwana katatu ndichidzokera, ndopavakazoona kuti bakteria yaikonzerwa nevhairas raiyo richinge rikura reHPV vhairas rinokonzera gomarara remuromo wechibereko.
Pamakaenda pamuchinoudzwa zvakanga zvaitika izvi makanzwa sei, uye zveivaka kutaurai here kuti gomarara rakanga ramira sei mumiri menyu?
Pandakaenda apa zvakandirwadza, munoziva zvinovhundutsa semwana mudiki. Ndakatanga kuzvibvunza kuti ndine makore mangani. Ipapo it's about 3 years ago ndakasana mbosikanisa 35 nandiri kuma32, so zvakandinetsa zvakandishungurudza. Apa munhu akanditaurira hana kunge akunyatsodzidziko kuti unoudza munhu sei kuti waonekwa uine gomarara remuromo wechibereko. Zvinhu zvokuti ndakavhunduka, ndakava nekutya kukuru kuti pamwe maybe ndakutofanira kuti iye akanga asina kukwanisa kuziva kuti yanga apapeji chii. Saka zvinhu zvekuti zvakandishungurudza. So iye akazongondipa advise yekuti endai kuZimbabwe Cancer Association munoudzwa kuti mungaite sei, munogona kubatsirika ikoko. Nekuti mazuva iwayo kuti ndikwanise kuenda government hospital zvaive zvichirema, nekuti kwaive ndingati line hombe. Zvokuti ipapo vaitonditi munogona kuzotariswa after a year or so. Saka zvinhu zvekuti ndakanetseka, asi ndakashingirira ndikazoenda kuZimbabwe Cancer Association kwandakanopiwa nhamba dzemumwe dokta. Dokta iyeye anonzi Profesa Chenge ndiye akazo kwanisa kundibatsira akandirapa asi zvinhu zvakandidhurira zvakanyanya unongoziva muzimbabwe zvinhu zvese zvinodhura saka zvanga zvakaoma
tombotarisa panyaya yamuri kuti imi zvakakudhurirai muchitarisa pamakatanga kuongororwa nepamakazotanga kurapwa manga muri kuenda kuna private doctor here uyezve zvakakuitirai mari yakawanda sei
pandaiongororwa ndaienda kugovernment hospital uko kwandaibhadhara $25 every visit yandaitwa papsmi saka katatu chese zvinhu zvaidhura 25 imari yanga yakandiwandira then ndazoenda kuna doctor aida 475 kuti andirape pa-475 yanga isina consultation mukati consultation yaitovewo $50 iri separate
pari zvino tinonzwa vamwe vachiti kuzvipatara zvehurumende unokwanisa kuwana iwe rubatsiro pasina mari yaunobvisa ichokwadi here ichi kana zviri kufamba sei panyaya iyo yegomarara
rubatsiro rwaunokwanisa kuwana nderwekuitwa kutariswa chete pamuromo wechibereko kuti une gomarara here yavari kuti vhiyaki ndorwa runogona kuitika kune dzimwe nzvimbo pachena muzvipatara zvegovernment but kana kuri kumaprivate doctors unotobhadhara nekuti havasati vakukwanisa kunyatsoti vakwanise kupa mukana iwowo kumadzimai ose unongozivawo ikonomiki irimo muzimbabwe zvinhu hazvina kunyatsomira mushe saka zvakaoma kudaro vari kuedza nepavanogona but havasati zvanyatsokwana
imi mungapewo yambiro ipi kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vanenge vari kufungidzira kuti vangangova negomarara irori repamuromo wechibereko
yambiro yandinovapa ndeyekuti inini pandakarapa ndakazokwanisa kuti ndizviudzewo kuti regai ndigogona kubatsira madzimai kubatsira kwandakaita ndekwekutanga sangano rangu rinonzi chanyaradzwa tender trust ratinoita madiscussions pamwedzi wega wega panonzi pabook cafe patinenge tichitaura nemadzimai nemadoctors atinosheedza kuti akwanise kubatsira madzimai kutsanangudza zvinhano zvega zvega zvinowanikwa nemasymptoms aunogona kuona kuti nekufamba mucommunity ndezvimwe zvebasa randinoita kupinda mucommunity ndichidzidzisa madzimai kuti unoona sei masymptoms kana ichiri kutanga kana yava pachinhano chipi ende uye kuvakurudzira kuti ngavauye tichiita madiscussions ivava vachikwanisa kutsanangurirwa nekuti kudzidza ndokwakakosha saka tinokurudzira kuti munhu ngaauye aende anotarisa pamuromo wechibereko chero any cancer inenge iripo kuti vanhu vagone kuziva kuti ndikaona ndakurwara zvakadai ndinofanira kutarisira kuti aiwa iyi inogona kunge iri cancer
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai talent yakadho kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
notenda chaizvo mova nenguva yakanaka
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
makateerera iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvenyaya yatsviriridza muhurukuro dziri kuitwa mungava mumadandaro emasocial media kanawo mukungosangana vanhu vachikurukura iri nyaya yekuti vana vokwanisa here kupiwa makondomu muzvikoro kana kuti kwete zvikonzero zviri kupiwawo nevane pfungwa izvi zvekuti vazhinji vari kusiya zvikoro mushure mekunge vakanganisana kana kuti vanawo vechikoro vakawanda vari kubatwawo nezvirwere zvepabonde muhurukuro yedu tine mukuru wesangano renational council of physically disabled persons of zimbabwe amai farai cherera tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 amai cherera
tinofara kuve nemi vakandimire unofara here
aiwa tiri vapenyu amai cherera nhasi tati tikunetsei timbobatawo nyaya iri kuzeiwa nevamwe munyika yekuti vana vechikoro vopiwa here makondomu kana kuti kwete
ini maonero angu andinoita ndeyekuti hazvifanirwe kuti zviite saizvozvo nokuti vana kana tavapa makondomu ekuti vashandise muzvikoro taakutovadzidzisa tsika dzisina kunaka nevakanga vachitotya kuti vazviite vanenge vakuita saka chinongodiwa chihombe ndechekudzidzisa vana kuti vave neruzivo rwokuziva kuti kuenda pabonde uchiri mwana wechikoro hachisi chinhu chine chimiro uye hachisi chinhu chinokuita kuti uende nedzidzo mberi zvakanyanya nokuti uchazokwanisa kuve nekamwana kacheche pamwe kachakunesa kana kanokutambudza dzimwe dzenguri uchazokurumbidza kuti uende kunogara nemurume iwo wanga uchida kuti uenderere mberi nefundo mangwana ugozove munhu ari pamusoro kunodiwa dzidziso hakudiwe kuti vana vapiwe makondomu
Asi iyo nyaya yekuti muzvikoro munge muchidzidziswa nyaya dzepabonde nezvimwe zvakadaro, munoona iri nyaya ingakurudzirwa here?
Kuona kwangu ndinofunga kuti panenge pachifanwa kuti pave nedzidziso yekuipa kwokuenda pabonde uri mwana mudiki uye uri mwana wechikoro. Noti kuti vakurudzirwa kuti nyaya dzepabonde ndodzovodzidziswa, asi kuti kuipa kwezvakaita izvozvo usati wapedza chikoro.
Amai Cherera, panewo dambudziko rezvirwere zvepabonde riri kunzi ranetsawo zvakare mune vechidiki vari kuyaruka vachiri kuenda kuzvikoro. Muri kuona here imi vachikwanisa kuwaniswa dzidziso yamuri kutaura yekuipa kwezvinhu iyo?
Ini ndiri kuona kuti dzidziso iyi haidi kuti ingotanga vana vakuhaya education, ingotanga vana vakuyunivhesiti, asi kuti inotofanirwa kuti itange vana vari kuprimary kumagrade 7. Apa vanenge vachitaura nedivi rekuipa kwazvo nokupera kuri kuita vanhu, kuti kune utachiona, kuipa kwazvo kuti uende pabonde uri mwana wechikoro, kuipa kwazvo kuzosiya kwako chikoro nokuti uzofa nezvirwere. Ndinoona kukatanga kuitwa dzidziso iyi vanhu vari kuprimary vozoenda kusekondari, vachizoenda kuyunivhesiti vachingove nesubject iyoyo, pamwe vana vanonzwa vanonzwa.
Kune vamwe vane pfungwa yekuti muzvikoro umu mune vamwe vana vanorarama neurwere kana kuti neurema, vanogona kutorerwa inganzi pachirungu advantage nevamwe, vachifunga kuti kana vana vakawaniswa makondomu zvinozoreruka pane kuti anga achitapurirwa chirwere kana kupiwa pamuviri. Munoona sei pfungwa iyo?
Maonero angu ini ndinoona zvakafanana. Vana vanorarama neurema nevana vasingararame neurema kuti vangove vese vanodzidziswa, uyezve zvikuru vakaremara vadzidziswe kuti vamwe vanhu vanogona kupa mukana wakaita saiwowo kuti vava abuse. Saka inini handitenderane nezvekuti vana vapiwe makondomu, kunyange vakaremara, kunyange vasina kuremara, asi ndinoti ngapave nedzidziso yakasimba yekuipa kwezvinhu zvokuenda pabonde uri mwana wechikoro, ende vana vadzidziswe kuti chirwere chatekeshika hachinei kuti uri pachikoro kana kuti uraani.
Aiwa amai Cherera, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai, onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda vakandimire, ndinotenda vateereri mazvita.
Manga makateerera kuchirongwa Upenyu Hwedu muhurukuro yatanga tiinayo nemukuru wesangano National Council of Physically Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera. Anga inemi muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko a Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munhau dzemitambo, pamutambo weAfrica Nations Cup uchatambwa mangwana kuIquatorial Guinea, Ghana ichange ichidamburana neIvory Coast mumafinals. Tabata muongorori wenhau dzemitambo Momoyo kuti tinzwewo maonero ake nezvemutambo uyu.
Zvechokwadi ndo zvikwata zvatanga tichitarisira tese kuti zvingadai zvasvika kumafinal. Unoziva zvikwata izvi zvine mukurumbira wekutamba zvakanakisa chaizvo. Kubva mukatarisa kwata izvi zvakakwanisa kuenda kunotamba kuWorld Cup, uyezve zvine vatambi vane mukurumbira vanozivikanwa nekutamba zvakanaka.
Tichitarisa panyika mbiri idzi, ndechipi chikwata chamungafunga kuti chingasimudze mukombe?
Ndiri kufunga kuti gore rino iri vakomana veCote d'Ivoire vari kusimudza. Nekuti vakakonewa kuchisimudza iko zvino izvi, ndinoona kuti mukana iwoyo unogona kuzopfuura zvachose. Vana Yaya Ture nana Kolo Ture makore avo aita achiekumberi zvakare ndiyo yavanoiti golden generation. Vana Drogba vakatobuda, zvakureva zvekuti vana Turewa vakasatorawo ipapapa vaakubuda. Asi nekusimba kwavakaita nevatambi vavainavo ndodaira kuti vanokunda musi wesvondo.
Tinotenda Momoyo, Momoyo muongorori wenhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inavo zvakare. Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzodzokera shure kupwanyira vanhu dzimba dzavakavakira pasipo. Vagari vepapurazi repamanzo vanoti vari kuda kupiwa matsamba ekuti vanogara patsva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kip Stube.